Kominare mkomana.
Vachitaura kuzuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende, dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma, nyaya kutiita hatiteerisa dzamuchekweka. Haungatori 12 masiki anofanira kukondeswa. Munangagwa nezanupiefu haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa nekoti wopinza ana Mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizeni. Munowirane here?
Vashorawo kutadziswa kwavasezi yakasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the court. Ane mvumo yekukondesa. Enengangizadeka sukuere akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maitota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 kasukuere. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muzanupiefu vafarai Marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu sezanupiefu hatina chekuita nevhetsi uyezve hatina chekuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari. Judhishari iri independent, vhetsi iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuzanupiefu vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri hwavamunangagwa. Vaenderera mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Mai Sandi vati bato rezanupiefu rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Arosa akangoma mapotoo kana vatandi vako vakati zvakanaka zvikoro zvaiiaaaisa mapinda iseirwachuka.
Mashoko aya atsinhirwa navagodfrey Karembera vanodzikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 agadi tinokurudzira munhu wese kunge aende kunonovhotera pana president advocatesamuso tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mondi ngatitadzisa nyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vayoungstone dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reccc pamwe nerezanupiefu.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndiwo ari kuzvitaurira pati zvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.